Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenaudzedudza nasi china kukadzi 7/2019. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotadza kuenda kunobatana nevamwe kumusangano wenhaurirano wakokerwa nevemachechi asi vachitumira nhumwa yavo uye varisachigaro vezano PF amai opa muchinguri kashiri kuti vavamirire pamusangano uyu. Uyo wapindwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu opa maonero avo pazvinhu zvinofanirwa kuitwa kuitira kuti nhaurirano dzifambire mberi zvakanaka. Mumiriri weNorton muparamende vatemba muliswa vombosiya chigaro chasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa mushure mekunge mutauriri wedare iri Advocate Jacob Mudenda vazivisa kuti paramende ichaferefeta vamuliswa nevamwe vavo vatatu vanonzi vakaita zveuori. Masangano evarairidzi anoti kunyangwe hazvo varairidzi vari kutyisidzirwa munyika yose vacharamba vachienderera mberi nekuramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Nasi tine nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichipawo maonero adzo pane zviri kuitika munyika. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na8pm tiri kutarisa urongwa hwenhaurirano dziri kurongwa munyika uye kuti dzichabatawo sei vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.